Mumashoko avo ekupemberera bhavhadhe ravo vachamisa vaudza Studio 7 kuti vari kupara zvikuru nerutsigiro rwavari kuwana kubva kumativi mana ose enyika.
Haringorisi makorokoto ebirthday remunhu mumwe chete, makorokoto enyika. Nyika iri kuzvarwa patsva kuva Zimbabwe yakakura, Zimbabwe yakabudirira, Zimbabwe ine mufaro, Zimbabwe ine hunhu, Zimbabwe ine mabasa, Zimbabwe ine mari, Zimbabwe isingasemesi, isingasvorwi, isingasekwi. Zimbabwe kuti munhu wemuZimbabwe ambosekawo. Mukana uno wataa kusangana nawo gore rino igore rekuti munhu ambosekawo, munhu ambofarawo. Ndosaka ndichigara ndichiti aiwa igore remufaro uri kudzoka. Zimbabwe yawe.
Vaenderera mberi vachiti,
saka tinotenda Mwari nokuti vatisvitsa ipapa, asi tinotendawo vana veZimbabwe nokutenda nerutsigiro runoshamisa. Ndinonzwa mwoyo wangu kubatwa nokuti rudo rwacho runoshamisa. Pasina mari, pasina kurohwa, pasina kupuwa chikafu, mazera ese kubva kuvatana, vana gogo vedu, vana sekuru, vakomana, vasikana, vana baba, vana mai, vese tiri kuvaona vachitsigira, vese tiri kuvaona vane rudo.
Vachamisa vatiwo vari kutora matanho ese avanokwanisa kuti sarudzo dziitwe zvakajeka, vachiti mamwe matanho avari kutora anosanganisira kutaurirana nebato reZANU PF kuvandudza mitemo yesarudzo.
Zeki kange isina kunge iri pa kuti haina kwayakarerekera zvinogona kutikanganisa. Tikange tisina voters roll tinogona kupedzisira taakukanganisika. Tikange tisina voters roll rapenengurwa rikaonekwa kuti ndiro here chairo, zvakafanana nevanhu vanonyora zamanation or zaman pasina syllabus, zvinenge zvakutoita matambudziko izvozvo. Toda kugadzira nyaya yekuti kana kwavhotwa ngazvibude pachena. Nguva iyoyo kwete kumbopfimbikwa, hazvidi pfimbi yasekurugudoka izvi. Ngazvibude ipapo ipapo, vanhu votoudzwa pavavhotera kuti ahwinwa ipapo ndiani, zvobuda.
Nezuro dzimwe nhengo dzebato reTCCC dzakaita musangano negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi dzichizeya nyaya yekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Asi vachitaura nevatori venhau nezuro vaine mutungamiri wenyika yeBelarus aishanya, mutungamiri wenyika vayamasoro munangagwa vakati vanoita sarudzo dzakachena uye bato ravo richaramba richikunda musarudzo dzose dzinotevera. Tabvunza vachamisa kuti vange vakorokotedzwawo here nemutungamiri weZANU PF vakati,
mugoma wangu vangandikorokotedzai vachiti ndavatambudza, mudumbu muri kurwadza, kamusoro uri kutema, zvinosimba vangariwana kupera kukorokotedza. Asi ndinoti makorokoti omukoma nokungonzwisisa kuti munyingina anofanira kukurarama tichionesana, kuzvanza zvinogezana ka kuvaka nyika zvinoda kuti vanhu vabatsirane. Ndosaka ndakati mazano ndinawo, uyai mutore. Iye munotaura kuti miromo yevakuru haiwiri pasi, asi yevadoko haipotsi.
Mumwe wevechidiki muZANU PF vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havanei nebhavhudhe ravachamisa.
Havangakwanisi kuti munhu nemunhu anogara muZimbabwe aita birthday rake voenda vachinoti happy birthday kana kuti vachinoisa meseji yekukorokotedza. Vachamisa, tinotenda zvikuru kuti vanonzwisisa kuti icitizen, kunyange zvava vachizozviremekedza nekuzvikoshesa zvisina maturo zvekuzozviti hanzi champion citizen, champion of citizen what? Izvozvo zvazvimwewe.
Panyaya yekuti pane vamwe vanoti vachamisa ndivo vega vane chigaro mubato reTCCC, vati TCCC harisi bato asi kuti igungano revana veZimbabwe vanoda kugara zvakanaka.
Wese anonzwa kuti anoda pokugara, wese anoda pokubata, wese anoda kuti anga achiwana pokuchengetedzwa imba yekungauye kuTCCC. Imovement iduta vanhu, chitima chikuru cheshanduko chiri kutakura munhu wese, chine vanhu vazhinji. Imakambozoona kupi kuti kupulilima makaona kwakavhoterwa makanzela? Ndindandiriko asi moti ndovega varimo, ndaakuendako ndiri dzagara dzimo. Mukandotarisa kwese kwavhoterwa uko, ndindapinda here maMP akavhoterwa 28 akasarudzwa pakapinda 19 veTCCC.
Vachamisa avo vanovegweta pamwe nemufundisi vati izvi hazvivakanganisi basa ravo, vachiti basa revatungamiriri kuchengetedza mhuri nemutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.